Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nasi uri musi wechina kukadzi 1, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodoma mutongi wedare repamusoro Justice Priscilla Chigumba sasadyaro mutsva weboka rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC.
Mai Chigumba isu tinoaziva makore akati wandei basa ravo ravaita kubva vachiri gweta, saka tiri kutarisira kuti pabasa dzva ravapuwa iri rekuva sadyaro weZimbabwe Electoral Commission vachariita namazvo.
Rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira rinobatsira vamwe vagari vemusha weHopley muHarare kuti vawane zvitupa zvekuti vakwanise kunyoresa sevavhoti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadoma mutongi wedare repamusoro Justice Priscilla Chigumba sasadyaro mutsva weboka rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Justice Chigumba vakatora basa rakasiyiwa naamai Rita Makarau muna zvita wegore rapera nenzira inonzi nevamwe isina kujekeswa. Studio 7 ndiyo yakatanga kuburitsa nyaya yekudomwa kwaJustice Chigumba sasadyaro musi wa 26 ndira. Mapato ezvematongerwo enyika anopikisa maviri anoti MDCT netransform Zimbabwe ari kuona zvakasiyana pakupiwa basa kwaamai Chigumba uku. Tanonoka wando weStudio 7 abata mutauriri weMDCT Robert Gutu kuti tinzwe zvinofungwa nebato ravo panyaya iyi.
Ndozvatata katarisira kuti sachigaro mutsva weZimbabwe Electoral Commission ange achigadzwa nekukatsika sezvo maelection asvika. Tokati nemwedzi mina mishanu yasara kuti tiite maelections. Saka takagara tichitaura izvo kuti hazvinganetsa zvikuru kuti pave nemaelections anoitwa. Sangano reZimbabwe Electoral Commission risina sachigaro kuti sachigaro avapo.
Munofungei nawo pabasa ravapiwa iri?
Mai Chigumba isu tinoaziva isu sevanhu vomagweta vamunhu watinoziva kumakore akati wandei basa ravo ravaita kubva vachiri gweta, saka tiri kutarisira kuti pabasa dzva ravapuwa iri rekuva sachigaro weZimbabwe Electoral Commission vachariita namazvo semashandiro avaita pavanga varivo judge wehigh court.
Chamunoda kuti Mai Chigumba vazive chii?
Varambe vakasimba, vari impasha, vasina kwa vakarerekera, vasingatyi, vasina vanofevha, vachingoziva ivo kuti chinovagaidha pabasa ravo mutemo mukuru wenyika, supreme law of the land, the constitution of Zimbabwe.
Mune tarisiro yekusangana navo here?
Zvakanyanya isu seMDC namamabato ose ezvematongerwo enyika kunyanya vane representation parliament, tinotova neforum yatinayo yatinoita maregular meetings nesangano reZEC. Saka tinotarisira kuti munguva pfupi inotevera pachanga pachiedzwa meeting iwavo, misangano iyoyo itori maregular forum iripo inogara ichipa mukana wokuti mastakeholders ose sezvo ndataura kuti kunyanya mapato matatu ane representation parliament, MDC Changirai, MDC Nguve neZANU PF, tinoti rino forum yatinayo yatagara tichingosangana neveZEC.
Mutauriri weMDCT Robert Gutu vachitaura vari parunhare muHarare natanonoka wando weStudio 7. Tanonoka abatawo mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume kuti tinzwe upfungwa dzavo.
Chekutanga ndechekuti kuti pave naZEC chairperson ndozvatanga tichitsvaga kuti zvii zveizvozvo, nekuti chinzvimbo chinokosha. Asi chechipiri, Mai Chigumba tinoziva isusu kuti vane nyaya dzehori dzavari kupomerwa, vakapomerwa pamaindastry kuenda kudare reSupreme Court avakapinda muna 2017. vane nyaya dzemuori yekuti vakabhadhare munhu $100 vakabhadhara $100 nemunhu. Nyaya idzidzi hadzina kuti vaguma dzavasvike kudare kumatare dzimhosva kuti vatongwe nokuda kwadzo. Tinozivawo zvakare kuti Mai Chigumba munhu wakamira kwazvo kuti pataida kuti mademonstrations emera ndoumwe vanhu majaji akati madecisions ekuti tisapinde pamademonstration iwayo vechimarambidza. Saka vane nhoroondo isinganyanyoropafadza as far as we are concerned the opposition.
Saka ivo zvavatosharudzwa zvoitwa sei?
Nekuti vatore basa rakakura seri rezeki. Isu tinoti ivo kana vakagone kurishanda vasingatsigiri military junta, kana kuti vakarishanda vasingatsigiri lakosi, vakarishanda sezvarinofanira kushandwa kumirire vana vezimbabwe tiende kusarudzo, tinoti vaite zvakanaka. Saka we can give the benefit of doubt now kuti tione kuti vachafambisa sei basa. Asi vavaziva kuti basa ravapinda haridi kuti vange vari kulakosi kana kuti vakatsigirana nemirizi yajunda. Vavaite basa ravo nemazvo.
Saka hamunyatsokugutsikana nokusarudzwa kwavaitwa?
Hatisi kugutsikana zvikuru semunyaya dzehori dzakangozotsikirirwa. Ende uye tinozivawo kuti pane nhoroondo yekuti ZANU PF kazhinji inode nevanhu vanozogona kuitsigira if the worst comes to the worst.
Kana kuri kuti matarisana navo, masangana navo, mungati chinyi kuna Mai Chigumba?
Mai Chigumba tingavaudza kuti basa rematoro amai nderekuti sarudzo inzwe zvakasununguka zvinofadza vanhu vese vemuzimbabwe. Chishandaisa izvozvo, kana mukatyisidzirwa kana pakaita zvaitika, zvingava nani kuti mubude pachena kumhuri yezimbabwe movaudza nokuvazivisa vanokutsigirai. Imishandai basa renyu musina kumakarerekera. Mukadaro magonere nyika uye munonga magona kuita mandeti nebasa iroro.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Vagari vazhinji vemumusha weHopley uri kumahombekombe kweguta reHarare nezuro vakaenda kunoedza kunyoresa kuvhota neuwandu hwavo mushure mekunge rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira ravabatsira kuti vawane zvitupa zvekuti vakwanise kunyoresa sevavhoti. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vagari vemumusha weHopley vakaita savaClopus Mugwanda vanoti vari kufara zvikuru nerubatsiro rwavakapiwa nesangano reElection Resource Center iro rakavabatsira kuti vakwanise kuti vatore zvitupa izvo zviri kudiwa kuti vanyorese sevavhoti musarudzo dzegore rino. VaMugwanda vati vanhu vakawanda vanogara muHopley vakabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaita sekuPrize Reporter Farm uko kwavakabva vachiita zvokumanikidzwa. VaMugwanda vanoti zvakaitika kunzvimbo idzi dzakaita sePorter Farm zvakaita kuti vanhu vazhinji varase magwaro avo ekuzvarwa nezvitupa izvo zvave kuita kuti vatadze kunyoresa sevavhoti.
Matambudziko atiri kusangana nawo tingati dambudziko rokutanga chairo chairo taitarisira kuti vanhu vachauyawo zvakaita munzvimbo ino yeHopley pakliniki panapa pari kunge pachirejista vanhu zviizvi vokwanisa kunge vachitoresa vanhu vese kuti vakwanise kunge vachiwana zvitupa wane zvikwanisiro zvavo zvekuti vakwanise kunge vachivhotawo sezvo kuvhota dziri kodzero dzako dzaunofanira kunge uchiita pamwoyo pako. Saka ukazadzisa kuti wokwanise kunge uchivhota wozorega kuva munhu anokomplaina mushure mekunge zvazofamba nemamwe mafambiro zvee zvaita. Asi kana munhu ikange wakwanisa kunge waita chido chokuti uregiste mashoko akanaka ende ndoona zvinhu zvakakodzera kumunhu sezvo dziri kodzero dzako.
Mumwe mugari wemuzone 6 muHopley makare vatafadzwa mukodza vaudza Studio 7 kuti vanhu vazhinji vari kutadza kunyoresa sevavhoti sezvo pachingova nenzvimbo imwe chete chete iri kunyoreserwa vanhu sevavhoti munharaunda yavo ine vanhu vanofungidzirwa kuti vanodarika zviuru makumi maviri. VaMukodza vanotiwo vanhu vari kunyoresa vanhu sevavhoti ava vari kuita chinono chinenge chekamba mumafambisiro avari kuita basa ravo.
Kuno kutiuda zone 1 kuti ive ine senda kwahadi zone 5 ive nesenda South Park ive nesenda kuti South Rand ive nesenda nekuti dambudziko ratinaro kunogondole kuti isusu vashoma tiri kuregistra pacho.
Hatinao kwanisa kutaura ni mtauriri wezek wa Justin Manyau kutinzwe divire commission yavo panyaya iyi. Mumwe mugari wemuhopli wa Prosper Mapiki vanoti havasi kufara ni mabatirwo ari kuitwa vanhu nevebazi rinoona nezvekunyoreswa vanhu rinotungamirirwa navatobai vamudede ravanoti riri kutadza kupa vanhu vazhinji zvitupa nepamusana pezvikonzero zvakasiyana siyana. Vamapiki vanoti vakatozokwanisa kutora chitupa nezuro mushure mekuratidzira kwakaitwa nevagari vemuhopli pamahofisi avamudede svondo rapera uye kusvitswa kwetsamba yeZimbabwe Human Rights Commission iyo yaikumikidza vamudede kuti vanyorese vanhu kuti vagozokwanisa kunyoresa sevavhoti.
But I'm going to go to the house. Saka dai vakangogara vakataura kuti hatsita zvemaharaka taingo sacrifice zvemajaji zvatakashandisa zvachoka dai tikangotora zvitupa zvedu. Saka ndinotenda ERC ndeivatobatsira vabereki kuti vaonewo zvitupa. Kurasa chitupa yautoita kunge dambudziko vautanga vautotanga panyuwani muZimbabwe kunotora chitupa chinjinja vakarasa. Kungorasa chitupa nhamba dzako nechidziziva birth certificate ndinaro but unofinda unoona zvinhu zvinotonetsa. Aipapo dai vatombo pahomukana inonzi ERC yabatsira vanhu ava kuti vatore zvitupa vanhu vakana vana zvitupa vamwana vakana havasi kumbovhota. Nhamba zhinji special kumadzimai. Na chairman wandaya nawo kunotwa nemadzimai atosara akatwa nanoshika nofwa zvekuma 4500 haona zvitupa ana mai wawo. Chiroti kana ana mai asina zvitupa chiroti wana wawo wana wana ma birth certificate zvekare. Kune mwana waita ma grade 7, grade 7 inoda chitupa kuti unonyora grade 7 haona zvitupa ana mai. Saka zvinhu zvinonetsa manje. Toita kuti tiri kudzimwe nyika vanhu vari muZimbabwe. Toita kuti tiri kuSouth Africa, toita kuti tiri kuAmerica kutora chitupa mwana weZimbabwe. Ikodzi nemwana weZimbabwe kuti atore chitupa ende chitupa.
Mumwe wavari kutadza kutora zvitupa amai Brenda Chipapira vanoti vari kunzi vadzokere kumusha kwavo kunotora chitupa kunyange vachiti vakambopiwa chitupa chebepa chikabvaruka. Amai Chipapira vanoti bazi ravamudede rine chikiribidi chariri kuita sezvo vanogara kune dzimwe nzvimbo vachikwanisa kungotora zvitupa chero pane api mahofisi munyika kana vakarasa zvitupa.
Takaenda kumakombe isusu kuti titore zvitupa asiwo kumakombe vakatirambira. Tine mabhethi edu akakwana. Azvinezvi wakati titidzokere kumusha wakatipa tumatsamba uto kuti tidzokere kumusha kwedu kuUMP. Azvinezvinini handina mari pari zvinezvi. Inhau yekuti hatina mari. Urombo ndouri kuti huri kutibaya mukugara kwatiri kuita. Hatina mari. Chitupa changu ndinacho asi chaka ndechepepa chakadzimika chakanaiva nemvura vachadzimika ndinacho ndaida kuchinjisa.
Patavabata kuti tinzwe divi ravo vamudede vati tigodzoka kwavari mushure meawa imwe chete asi pataenda pamhepo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Muzvare kudzai mukoko avo vanoshanda nesangano reERC vanoti vari kushanda zvakasimba kubatsira vanhu vasina zvitupa kuti vaende kunotora zvitupa izvi kuti vagokwanisa kunyoresa sevavhoti. Muzvare mukoko vati dambudziko rekushaya kwevanhu zvitupa ratekeshera munyika zviri kuita kuti vanhu vazhinji vatadze kunyoresa sevavhoti sezvo nguva yakawanda iri kupera vaitsvaga zvitupa ukuveke misheni inoona nezvekunyoreswa kwevanhu sevavhoti vachibva munzvimbo dzinogara veruzhinji vachienda kune dzimwe nzvimbo veruzhinji vasati vawana zvitupa.
Zvatiri kuita ndizvo zvekuti tine chirongwa icho chichi chemakombi. Takatora mamwe makombi ari kuenda nevanhu kumakombe kuti vakwanise kubetserwa kuti vawane maID nemabirth certificate oenda navo ozovadzosa kana vabetserwa. Tinoenda navo kusvikira vakwanisa kubetserwa, kusvikira vakwanisa kutinzwa nekuti takatomboita dambudziko rekuti takatozodanirwa mapurisa nenyaya yekuti tanga tauya nevanhu vekuhopli. Mhosva yedu yange iri kuti tauya nevanhu vari kuda maID nekuti tabvunzirei kuti limiti yavo pazuva inamba yakamira zvakadii. Asi tinoramba takamira nawo tichingovabatsira nepese patinogona through Citizens Justice Desk yedu.
Kunyoreswa kwevanhu sevavhoti munzvimbo dzavanogara kwakatarisirwa kupera musi wa10 kukadzi asi kunyoresa uku kucharamba kuchienderera mberi mumahofisi enharaunda kana kuti madistrict offices kudzamara kudomwa kwevanhu vachakwikwidza musarudzo kwaitwa. Ndakamirira Studio 7 kuHopley ndini Thomas Chiripasi.
kanzuri guta rula wayo yokurudzirwa kushandisa mukana wekunzi special economic zone kuti ikwe zvema bizimusi pamwe nekumutsiridza makambani. Mutoro wedu nautaura ishava anotipa nyaya inotevera.
Izvi ndezvimwe zvabuda pamusangano waitwa pakati pevagari pamwe nekanzuru nhasi mumbulawayo, apo kanzuru yange ichiparura chikamu chechipiri chechirongwa chekuvandudza mabasa akasiyana-siyana anoitwa nekanzuru, icho chinozivikanwa kunzi Rapid Results Approach Initiative. Sachigaro webulawayo United Residents Association vawainos dube vaiti kanzuru inofanirwa kuita kuti vanoda kusima mari muguta iri vakwanise kuita izvi zviri nyore. Izvi zvatsigirwawo navapesi Mqijo vanove mukuru-mukuru wesangano reStreetwise Informal Traders Association vatiwo zvakakosha kuti kanzuri ishandise mukana wekuti guta rebulawayo nderimwe renzvimbo dzakanzi maspecial economic zone ari munyika kuti ibatsire kumutsurudza makambani akavhara muguta iri.
Bulawayo yakanzi special economic zone, saka ndakatarisira kuti seCity Council tinoziva kuti iyoyo inonetsekana nenyaya yemari. Saka ndiriona kuti opportunity iripo yokuti iyo City Council inogona kuti igenerate mari. City Council inofanira kuti itore that advantage, identify some of the key areas and then produce mabasa achaita kuti iyo City Council benefitewo nevanhu vabenefite.
Mumwe mugari angozvidoma nezita rekuti amaisiziva vati kanzuro inorasikirwa neimwe mari yainofanirwa kuwana nekuti haizi kushandisa nzvimbo dzakadai semahall ekanzuru. Vati kanzuro inofanirwa kugadzira nzvimbo dzakadaro uye kukoshesa kugadziridza migwagwa kunyanya munzvimbo dzinogara veruzhinji vachiti vakaremara, kunyanya vana vechikoro vanofamba nemawheelchair vanotadza kufamba zvakanaka nekuda kwekuti migwagwa mizhinji ine makomba makomba.
Zvokuti kune madisabled handiti. Saka at times you find kuti kune vana vanofamba nema wheelchair. Kune mgero yekuti munhu mwana ari disabled has to jump that road asvike kuchikoro. Handiti. Saka the child cannot cross to school because of that slab is not there. So we want those slabs to be installed and we need the roads kuti mwana kana achienda kuchikoro, if it's that somebody using a wheelchair cannot move because kune potholes in road.
Chirongwa cheRapid Results Approach chinotarisa zvikamu zvakasiyana-siyana zvinofanirwa kukosheswa nekanzuru mabasa ayo ainoitira vagari, kusanganisira kuvawanisa mvura yekunwa yakachena, kutakura marara nekuchenesa nharaunda pamwe nekugadzira migwagwa. Mukuru wezvemari mukanzuro yebulawayo vaKimpton Dimande vaudza musangano uyu kuti vagari vane zvikwereti zvinodarika 140 mamiriyoni emadhora, zvisinei kuti hurumende yakambobvisira vagari vose munyika zvikwereti zvavo zvose kumakanzuru mugore ra2013. Vati kunyange hazvo kanzuro ichiziva kuti vanhu vakawanda vari kuomerwa neupenyu, zvakakosha kuti vagari vabhadhare zvikwereti zvavo kukanzuru kuti igokwanisa kuita mabasa ainofanirwa kuita nemazvo. Meya weguta rebulawayo vaMartin Moyo vati chirongwa cheRapid Results Approach icho chakatanga kushandiswa muna gumi guru gore rapera chiri kuenderanawo nechirongwa chehurumende chekutarisa zvinenge zvakwanisa kuitwa nemapazi ehurumende pamwe nemakanzuru mukati memazuva zana.
Rapid Results Program inofambirana nechirongwa chegovernment chekuti tiite maquick wins, totarisa zvinhu zvetingaita quickly and get results, so that we can look back and say izvindizo zvatakwanisa kuita. Tinenge tichida kuti tiendere mberi tichibudirira pama program edu. That's basically what it is.
Vachipindura mvunzo wekuti kanzuro yakagadzirira zvakadii pakudzivirira zvirwere zvakadai sekolera netyphoid, vamoyo vati chimwe chezvinhu zviri kukosheswa nekanzuru pachirongwa cheRapid Results Approach inyaya yekuwanisa vagari mvura yakachena uye utsanana.
Pane monitoring and surveillance programs which is done by our city health department. Kuongorora vanhu vachienda kuchipatara, what are the reports that we get there? Is there anything that could indicate kuti pava nechirwere chakaita sechekolera netyphoid, for instance? So we are on the alert, takaswinura. We are watching.
Vamwe vagari vange varipo vashora nyaya yekuti makanzuro akawanda haana kuuya kuchiitiko ichi. Vati chirongwa cheRapid Results Approach chakakosha, vachiti chinobatsira kuti kanzuro ione painenge iri kusarira pamabasa inotarisirwa kuitira vagari. chikamu chaparurwa nhasi chakatanga musi wa 8 ndira uye chichapera muna kubvumbi apo kanzuri rinotarisirwa kuzopera vagari zvainenge yakakwanisa kuita mukati menguva iyi uye kutanga zvechimwe chikamu chechirongwa ichi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930 13860 15460 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Vanomirira kodzero dzevatori venhau munyika vari kushoropodza mutevedzeri wemukokeri webato rezanu PF amai Omega Hungwe nekutyisidzira kwavanonzi vakaita vatori venhau kuti vasaburitse zvavaitaura. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Masangano evatori venhau anoti haasi kufara nemashoko akataurwa naamai Hungwe sondo rapera apo vakaudza vatori venhau kuti vasaburitse zvavakanga vataura. Amai Hungwe vakataura mashoko aya kuvatori venhau mushure mekunge vaudza vatsigiri veZANU PF pamusangano wakaitirwa paMasvingo Polytechnic College kuti ZANU PF iri kutora maserial number evakanyoresa kuvhota kuita kuti igadzire gwaro revavhoti reparutivi. Vakatiwo bato ravo richashandisa mauto pakutsvaga rutsigiro munguva yesarudzo. Amai Hungwe vakavimbisa kuzotora matanho akaoma ayo avasina kubudisa pachena kuvatori venhau vaizobudisa munhau zvose zvavaitaura pamusangano uyu. Asi bepa nhau reteu Zimbabwe rakaendera mberi rikaburisa mashoko aamai Hungwe. Sachigaro wemisa Zimbabwe vaGordon Maunganidze vanoti zvakaitwa naamai Hungwe zvinopesana nemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avari kuvimbisa kuita sarudzo dzichaitwa nenzira yakachena.
Tinoda kuchoropodza zvakanyanya zvakaitwa naamai Omega Hungwe zvekutuka vatori venhau vachivavhundutsira kunyanya munguva inoya takatarisana nesarudzo. Zvinoratidza kuti zvavanotaura hazvienderani nezvinotaurwa nemukuru wavo vaMunangagwa. Saka hatichazivi chokwadi nekuti nguva zhinji tikaona ivo mutevedzeri womukokeri webato achitanga kutuka vatori venhau kwokuzoti vamwe vari pasi apo. Zvinoreva kuti vatori venhau vari panguva yakaoma kana vakuru vebato ZANU PF vachivavhundutsira nekuvachichidzira mukuita kwavo basa. Tinokumbira ivhenu vaMunangagwa pachavo vabude pachena vachituka vamwe vavo vari pasi vanoonekwa vachishungurudza vatori venhau.
Munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJI vaFoster Dongozi vanoti kushungurudzwa kwevatori venhau vachiita basa ravo kunenge kuri kutyora mutemo yenyika.
Sangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists tinoshoropodza nemashoko akasimbisisa avo vane chekuita nekushungurudza nokuvhiringa mashandiro evatori venhau. Hatibvumirani, toda kushoropodza zvikuru pfungwa iyoyo yokuti vanhu vanoona nezvematongerwo enyika vanoshungurudza nokuda kurwisa vatori venhau. Isusu sevatori venhau tiri kushanda zviri mumurau kana kuti mumutemo yenyika. Kuva mutori venhau haisi mhosva. Kuva
mukuru wenhepfenyuro yewezhira Community Radio vaenergy bara vanotiwo kumbunyikidzwa kwevatori venhau panguva ino kunokanganisa kufambiswa kwemashoko kune veruzhinji zvinova zvakakosha pakuitwa kwesarudzo dzakachena.
Isu zvato tikashamadza zvikuru nekuti taitarisira kuti kuuya kwaita hurumende yavaMunangagwa ichipromisa sarudzo dzakasununguka. Taitarisira kuti nesuwo vashandi vatori venhau tichashanda zvakanaka muku zivisa voruzhinji nezviri kuitika pasarudzo. Asi kana zvadai, zvotoreva kuti sarudzo dzatakatarisana nadzo hadzingavi dzakasununguka. Nokuti tingatongoti zvedu kusununguka kwevatape nhau, vachitora nhau dzavo, nguva dzesarudzo. Chunhu chakatokosha, chatingati muchirungu, one of the biggest tenants dzekudetemina kuti election iri free and fair here.
Studio 7 yakundikana kubata amai hungwe kuti vatipe divi ravo panyaya iyi. Mupepeti weTeo Zimbabwe vapasimo kuzibva vativo zviri kuitwa navamunangagwa zviri kupesana nezviri kuitwa nevatsigiri vebato ravo reZANU-PF. Vanobira kodzero dzevanhu vanoti nyaya ikasagadziriswa zviri pachena kuti munyika muchaitwa sarudzo dzine mutauro. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iye zvino tokupai kambo Teresa kubva kuna mushakabvu Simon Chopa Chimbetu. Kambo Teresa kubva kuna mushakabvu Simon Chopa Chimbetu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanodoma mutongi wedare repamusoro Justice Priscilla Chigumba sasachigaro mutsva weboka rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira rinobatsira vamwe vagari vemusha weHopley muHarare kuti vawane zvitupa zvokuti vakwanise kunyoresa sevavhoti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare nenguva dza7 PM manheru anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Chris Gande.